vagari vazhinji vari kupesana pamaonero avakaita vamwe vachiti dare rakabata nyaya iyi zvakanaka vamwe vachiti vatongi vakaratidza kuti vane divi ravakarerekera mugaro wekwamadzange muzare Petrus Manyoka vanoti vakaona kutongwa kwenyaya iyi yose paterevhizheni asi vanoti vatongi havana kuenzanisa magweta pakuvabvunzurudza
indonoso kuti Manoya akagona kupresenta makesi avo asi ndine chichemo 1 nemajaji ndakaona sekuti vaita sekuti vamwe kana vachitaura havanyanyi kuita sekuti vanovapina sereki umwe akangoda kuti asimuka ataura votoita sekutoti vatova emotional vakuda kutoita sekuti yatova pesonari vakuataka munhu uya kana nyaya ichitongwa vese ngavangobvunzwa zvakafanana kana vachiita vese kuiswa pakona ngavangoiswa pakona zvakafanana kwete kuita sekuti vanorerekera kune rimwe divi vaiwo ndaona sekuti pakataura loya wana wezanupf haana kubvunzwa zvakanyanya wezeki wacho ndo vakaresa election ndo vakabira but havana kana kumbofaiwa nemubvunzo yataitarisira kuti vanzi buditsai evidence yenyu inoratidza kuti hamuna uriga havana tsve vakubvundutsira uya angauya nenyaya yake ukoti wemdc alliance ndiye waitopinyiwa kuda sekuti iye ndiye wakabira election yacho
asi vamwe vagari vanoti nyaya yakabata zvakanaka nevatongi vachiti vakapa mikana yakafanana kumagweta ose mumwe vanhu ava muzare Jini Mutande vanoti vatongi vakaita basa ravo nemazvo pasina kutora divi uye vanotarisira kuti vachapa mutongo unogutsa veruzhinji
aini maonero angu vatongi vakaita basa nemazvo apo vakabvunza vanhu mibvunzo yese yakaenderana pasina kubiridzira vamwe vaibvunzwa mibvunzo yakawanda nekuti ndivo vanga vaenda nenyaya asi maonero angu vatongi vaya vakaita basa nemazvo ndisvo vanhu vaneexperience vagara nebasa ravo saka totaka judgment ichabuda mangwana ichange isina divi rakarerekera
vamwe vanoti zviri pachina kuti vatongi vaiva nedivi kubudikidza nekubvunza kwakanyanya kwavakaita gweta remutungamiriri wemdc alliance vatava nemupofu asi vasina gweta zvimwe chetezvo kumagweta ezanupf nezimbabwe electoral commission zec vaedmond mutangamira vanoti havana chiimbo chekuti vatongi vatapa mutongi wakanaka nekuti vakaratidza divi ravo pakutonga nyaya iyi
mangwana pachabuda mutongo wekuni kuti handifungi kuti tichava nemutongo wakanyatsokunakisa unofanirwa kuenderana nenyaya yanga iripo nenyaya yekuti majaji anga aripo akabva atotaridza divi ravo ravakarerekera izvi zvaikonzerwa nemibvunzo yaaibvunzwa maloyers emdc mibvunzo yachona yanga akanyanya kuomesesa plus yainyanya kutsoropodza zvinhu zvaitaurwa nemaloyers emdc ava vezano hakuna kana chakamboma chakavanyanya kubvunzwa kana chavakanyanya kukwesherwa nemajajes zvinova zvinongotadza izvo kuti mutongo wavo uchangobuda uchingotaura iyo kuti sanupf ndo yakahwina vamuna akagwa ndo vachita se vachangova purezidendi zvakare
asi amai revaimoyo vanopikisana nemafungiro akadai vachiti vatongi vakaita basa ravo zviri pachena uye mutongo uchabuda unofanira kutambirwa nemunhu wese vamwe vakaita zvavatomas mbetu vanoti magweta akamirira vatamisa nemutungamiriri wezamupf emarson munangagwa vakagona kukakavadzana uye vachiratidza pasi rose kuti zvakabuda mutariro zviri kukonzera mutauro mukuru
izvozvo zvinogona kusabuda zvakadero nokuti iyo zec iri responsible nemaelections yakatotaura kuti pane pamwe patakakanganisa zvino kana iye refuri obvuma oga kuti ndakakanganisa ndakaverenga ruviri ruviri rutatu rutatu ndichichinja maresults izvozvo zvongokuudza kuti sarudzo dzazvina kubatwa zvakadi zvakanaka iye refuri wakabvuma oga koisu kana tichiona tioda kana refuri wabvumaka totoona kuti aiwa zvinhu zvina kufamba zvakanaka
vatongi vapfumbamwe vaitungamirwa najustice lukman vakati vatapa mutongo wavo mangwana ndakamirira studio 7 masvingo ndini gambi maramba